vachidzedzere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vari kupomerwa mhosva yekuti ivo vakaita mhosva yatingati inonzi undermining authority or kunyatsakuita president, vachinzi vakatuka mutungamiriri wenyika kuti vari kuzviramba.
Vari kunzi vakataura mashoko ekuti kudii, ari kunzi acho ndeyekutuka.
Vari kunzi vakatuka vanhu vaipfuura vachiti kana muchida teverai kuno rima tipedzerane, vanhu vezanu PF murimbo rimbavha makatibira.
Saka pane zvapupu here zviri kuunzwa nemapurisa kudare panyaya?
Panyaya iyi pane chapupu 1 chiri kunzi watingati informants pachirungu, akange ari gadhi wepazvitoro ari kunzi ndiye akaenda akanoripota nyaya, asi vanhu vacho vari kunzi vakanga vachitukwa vachinzi vanga vachimutevera kwaanga ari kurima, hapana kana mumwe chete anga aripo. Fakazive mumwe chete ndiye hwana aifanira kunge auya zuva ranhasi tine mudare, bhati anga asina kunge akateverwa nemapurisa. Panyaya yazonzi yakuitwa chitatu chinotevera kana achinge akwanisa kunge aseverwa nemapurisa.
Saka ivo vachidzedzere vakambogariswa here muchirongo kubvira zvatanga nyaya iyi?
Ava nyaya iyi haina vanongobvira vapinda muchirongo. Mukazvitarisa yakaitika musi wa 16 August 2018, vavanga vari kuuya neweyi yatinoti masamonzi, nyaya yakatanga yaendeswa kuchinhoi, law and order chinhoi. Chinhoi prosecutor wekuchinhoi achibva ati nyaya ndeyekukaribha ichigadziswa kukaribha, bati vari panze havo vari kuuya nenzira yatinoti yemasamanisi.
Saka muri kutarisira kuti inotanga chitatu pasina matambudziko?
Hongu, witness ikangokwanisa kungouya tinotopinda totopedza, haisi kana ine witness 1 haisi nyaya yetingatore nguva yakareba.
Asi kune nyaya dzakadai here dziri kuenda kumatare dzakawanda dzekuti munhu anopomerwa mhosva yekuti atukirira mutungamiri wenyika?
Kuri kuno kudivire kuno ndikangoti ndiyo yandinangoti yekutanga yaitika kubva patanga kupinda pamunangagwa pachigaro, ndiyo yega yatati tasangana nayo.